mutsinye neudzvanyiriri huri kuitirwa vatimba neboka ravo kuti vanochengetedzwa mutsizarira kwamazuva makumi manomwe 70 vasina kana mhosva imwe yavakapara. Vanhu vakangokumbwa sehove, maburuhuru ari kukumbwa nejira mudziva, kwakundoiswa musitokisi, kwakubatwa zvisizvo. Zvotohurudzurwa zvinhu zvakaitwa vaadvocate Job Sikala zvatakaona vachichengetwa muchitokisi vachipuwa mhosva shanu dzisina zvadzakazobudisa, asi kuri kungobatwa noutsvinye. Saka musangano weSADC waunza mheremhere noutsvinye.
Tiri kunzwawo paine kurudziro kubva kumasangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International, vari kuti vanhu ivava ngavaburiswe muusungwa vasina mhosva dzavanopomerwa, nokuti vakasungwa vasina mhosva yavapara asi vachiteera kodzero dzavo dziri mubumbiro. Munoona zvichiitika here izvi?
Kurudziro iri kuitwa neboka reAmnesty International kuti vatimba navamwe vavo varegedzwe, navose vakasungwa vasina mhosva varegedzwe, chinhu chakanaka chinofanirwa kuitwa nemakungano akadai, nemhosva yekuti kodzero dzavanhu dzangova dzakafanana pasi rose, zvisinei nomuganhu wenyika, zvisinei norupawo rwehurumende dzinenge dzirimo munyika. Saka chinhu chakanaka chiri kuitwa namapoka akaita seAmnesty International ichiwedzera ruzha rwayo paruzha rwagara rwuri kutoitika izvozvi muno munyika yedu yeZimbabwe, kuti vanhu vakasungwa vachimbunyanidzwa varegedzwe vasina mhosva yavakapara.
Tinonzwa hurumende ichiti haipindire munyaya dzinenge dziri kumatare edzimhosva, asi pane vari kunyunyutawo kuti matare ari kuzhuwa makumbo. Munoti
vakandemereka? Mashoko ari kubva kuna vaziyambi-ziyambi gurukota rezvemutemo namatare okuti hurumende haipindiri kusaziva mashoko okunyepa okuda kuvanda norumunwe. Handiti vanhu vakasungwa nehurumende here ava vasina mhosva yavakaita? Zvinhu zvasvika pakashatisisa izvi. Hurumende ingairegedze vanhu, haana mhosva yakapara vanhu.